Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro ndira 13, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mukuru wevatongi valukumalava vanoparura kutanga kushanda kwematare edzimhosva gore rino vachiti vari kuzviti mashurugwe vanofanira kuomeserwa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vambomira zvezororo ravo kwezuva rimwe chete kuti vasangane negurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika rekuchina ranga richishanya munyika. Nyaya yekushaya zvitupa nemamwe magwaro yepa kuti vamwe vanhu vashaye chikafu chiri kugoverwa nemasangano akazvimirira pamwe nehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wevatongi munyika Chief Justice Lukumalava nhasi vaparura zviri pamutemo kutongwa kwemhosva mumatare gore rino vachishoropodza mirizhonga yezvematongerwo enyika pamwe nevari kudaidzwa nezita remadunhurirwa rekuti mashurugwi ava vanonzi vari kuuraya vanhu munzvimbo dzakasiyana-siyana vachishandisa mabhemba. Vamalava vakurudzirawo kuti vashandi vemumatare vawedzerwe mari dzemihoro kuitira kuti vasapindwe nerukonye rweuori. Mutoro wedu enhau Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Chitura mashoko avo pakuvhurwa zviri pamutemo kwekutongwa kwemhosva gore rino, vamalava vashora mhirizhonga iri kuitwa nevanhu vanofamba nemabhemba zvikuru sei munzvimbo dzinocherwa zvicherwa avo vari kudaidzwa nezita remadunhurirwa rekuti mashurugwi. Vamalava vakurudzira mapazi ose anoona nezvekuchengetedzwa kwemitemo kuti vari kukonzeresa mhirizhonga iyi vasungwe.
May I assure the nation that the courts stand ready to decisively deal with those accused of these offenses in accordance with the law.
Regai ndivimbise nyika kuti matara akagadzirira kutonga avo vari kupomerwa mhosva idzi tichitevedzera zviri pamutemo. Taumba matara akanangana nenyaya dzakadai munzvimbo dzose dziri kuitika nyaya idzi munyika yose.
Ndinokurudzira vose vanoona nezvekuchengetedzwa kwemitemo kuti nepavanogona apo kupedza dambudziko iri. Mapazi anoona nezvekuchengetedzwa kwezvizvarwa zvenyika haakwanisi kugara achitarisa magweregwere mashoma achishungurudza nyika yose kuitira zvifadze. Zvikwata zvinotyisidzira vanhu izvi zvinogona kukonzera kusagadzikana munyika kana zvikasapedzwa nekukurumidza.
Mashurugwi anonzi akauraya vanhu vakawanda munyika kusanganisira mumwe mupurisa ukadoma mushure mekutema-tema vanhu ava nemabhemba. Vamalava vashorawo mhirizhonga yezvematongerwo enyika vachiti nyaya dzakawanda dzakapinda mumatare gore rapera dzakanga dzine chekuita nemhirizhonga yezvematongerwo enyika yakaitika muna Ndira naNyamavhuvhu wegore rapera zvichitevera kuratidzira kwakaitwa neveruzhinji.
One citizen's constitutional right to protest and petition in terms of section 59 of the constitution cannot be questioned and should be protected.
Kunyange kodzero dzezvizvarwa zvenyika dzekuratidzira nekusvitsa nyunyuto pasi pechikamu 59 chebumbiro remutemo dzisingabvunzwe uye dzichifanira kuchengetedzwa nguva dzose zvinoramba zvisingatambirike kuti paitwe mirizhonga. Mirizhonga inogona kukonzeresa kurasika kweupenyu, kukuvara kwezvimwe zvizvarwa zvenyika pamwe nekuparadzwa kwemidziyo.
Gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vakamboudzawo Studio 7 kuti vanoda kuti vari kuzviti mashurugwe ava vanofanira kuomeserwa kana kutopfurwa nepfuti nemapurisa.
Ndakaita hurukuro naminista wehome affairs kuti vanouraya vanhu nemabhemba mupurisa akangovaona chete vaudzwa kunzi munhu rino hatidi kuona vanhu vane mabhemba furai.
Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch vadewa mavhinga vakakurudzira kuti vaendeswe kumatare. Zvichakadai, vamalava vakurudzira hurumende kuti iwedzere vashandi vemumatare mari dzemihoro, vachiti vashandi vemumatare vazhinji havasi kukwanirwa nemari dzavari kutambiriswa, zvinopedzisira zvakanganisa kutongwa kwenyaya mumatare. Vamalava vati kushomeka kwemari dzinotambirwa nevashandi vemumatare kwave kukonzera kuti vatambire mari dzechioko muhomwe. Rimwe gweta remuHarare vakudzai kadzere vati vatongi vemumatare vari kupihwawo mihoro yakafanana nemitero yembwa, zvinoita kuti nyaya dzeuori dzinetse kupedza munyika.
Hachokwadi chiripo ndechekuti vatongi iko zvino vari kungoshanda havo, asi mari dzavari kupihwa idzi tinoona kuti dzinosiririsa chaizvo. Izvo zviri kupa kuti paitike uori.
Zvichakadai, vamalava vati zvakakosha kuti nyaya dzinenge dzichinzwikwa mumatare dzitepfenyurwe panguva yadzinenge dzichiitika, zvavati zvinoita kuti veruzhinji vavimbe nemafambisirwo enyaya mumatare sezvo vachiti matare anofanira kushanda asina divi raanorerekera. Izvi zvatsigirwa nemukuru wesangano reMedia Institute of Southern Africa muZimbabwe vatavani mwoyo. MISA yakambenge yakumbira vamalava kuti zvinoitika mumatare zvitepfenyurwe.
Zvinoitika mumatare edu ngazvinge zviri jekerere, ngazvipiwe kuvana veZimbabwe nekuti matare anoita basa on behalf of vana veZimbabwe.
Vamalava vaenderera mberi vachikurudzira vachuchisi veNational Prosecuting Authority kuti vanyatsoongorora nyaya dzose dzavanoita kuti hapana uori hunenge hwaitwa here senzira yekusimbaradza chirongwa chehurumende chekurwisana neuori munyika. Vakurudzirawo hurumende kuti ipe Judicial Services Commission mari yekugadzirisa matare anotongerwa mhosva mumatunhu munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika, vachiti pane mamwe matare ekuti mutongi anoshandisa hofisi imwe chete nevashandi vemumatare uye midhuri mizhinji matare aya yasakara. Kuparurwa kwekutongwa kwemhosva gore rino kwaitwa pasi pedingindira rekuti Judicial Transparency and Accountability. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Gurukota rechina rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaWang Yi avakapinda munyika nemugovera Manheru murwendo rwemazuva matatu vasangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi mangwanani kumuzinda weState House muHarare. Musangano uyu unonzi wanga uri pamusoro pezvirongwa zvebudiriro zvinonzi zviri kuitwa neChina muZimbabwe, zvinosanganisira gwenya remagetsi reBatoka Hydroelectric riri kuvakwa pakati peZambia neZimbabwe pasi pemushandira pamwe weSino Hydro yekuChina neGeneral Electric yekuAmerica. Zimbabwe inonzi yasvitsawo chikumbiro chekubatsirwa nemari yezvirongwa zvitanhatu pasi peurongwa hweRoad and Belt Initiative. Nengo yeboka revechidiki muzano PF vatafadzwa mugwadi vanoti rwendo rwavaWang rwakakosha zvikuru sezvo ruchisimbaradza ukama pakati penyika mbiri idzi. Gatinzwe vachitsanangura.
Chazvinomotaridza ndezvekuti China inyika iri kuzvipira pakubatira nyika yeZimbabwe mune zvakawanda. Aisini munorangarira kuti kubva matete edu achitanga kuita expansion yekukaribwa pane zvaanga ari kuti awedzere, iChina yanga ichitindira kurisateswa kana kusundirwa kwemadhamu mamwe anga achisutsirika nokudii nemamwe manyuwani ari kuvakwa akaita senamabharoanyati, iChina iri kubatsira. Uyezve munyaya dzemishonga yekuzvibhadhara nezvimwe zvakawanda, itsiholoofthings zvatiri kuwana kubatsirwa nenyika yeChina as a sister republic, kusanganisira maroads network neinfrastructure yakasiyana-siyana. Takuuya kwaminister of foreign affairs vekuchina vari envoy yapresident Xi kunongotitaridza kuti China is serious nekubatsira nyika yeZimbabwe uye iri kuda kutora ushamwari nenyika yeZimbabwe to another level yatinoti always a friend.
Kune vamwe vamugwadi vane maonero ekuti Zimbabwe haina chairi kunyanyowana chikuru kunze kwekuti China ndo iri kuwana zvicherwa ichitakura. Imi munoti
mashoko evanhu avo vatingazivi nekuti dekuri kunzi vangabvunzwa kuti nei dzacho vakazviita here vakaona kuti zviri kubva kuchina zvakawanda zvakati zviri kubva kuamerica zvakawanda zvakati zviri kubva kubritain zvakawanda zvakati vakaita regression and correlation analysis here yokuona kuti zvizhinji zviri kubva kwakati here kana kuti hazvii zvinongotitarisa kuti munyika muno mune vanhu vanoreka rubatsiro rwunobva kunyika dzakaita sechina nerussia nekuparofuwa rubatsiro rwakanaka runobva kuna vaamerica chete
taonawo mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vachibva pazororo kuti vadzoke kunosangana navawang ye tichiona kuti pana vachiwenga vakafanira kubata matombo
vanhu vanongotsvaka utano mubate kuti ana purezidendi vazobva pazororo ravo vachiya kusangana nehighest diplomat ii chatinofanira kuziva ndechekuti diplomat the highest diplomat in china with minister of foreign affairs vanga vatumwa kuzoona mutungamiri wenyika saka hazvaigona kuti mutungamiri wenyika agoramba ari kuzororo iye ari muno zvemunyika otadza kuuya kureceive nhumwa yeshamwari yake vanova purezidentship saka hapana chakashata ichocho
nhengo yevechidiki mubato rezanup f vatafadzwa mugwadi vari parunhare muharare nestudio 7 munyori anoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika mumdc inotungamirwa navanelson chamisa muzvare gladys hlachiwayo vanoti rwendo rwavawang rwakakosha asi panofanirwa kuve nekujeka kuti zvii zvinenge zvakurukurwa nekuwiriranwa nenyika mbiri idzi
rwendo urwo hatingati rwendo rwakaipa bodo zvakanaka kuti nyika yezimbabwe inge ichidyidzana nedzimwe nyika dambudziko ringori chete riripo nderekuti tava nenguva yakawanda chaizvo kubva mumazuva vamugabe zvichinzi shamwari yedu yepamoyo yezimbabwe ichina china ndei chatibatsira mungave mutredi mumabhizinesi nezvimwe zvinhu zvakaita saizvozvo asi hatina chatakawana chinobatika nyaya dzeupfumi hadzina kugadzirika tikatarisa munguva yamugabe kwakungoramba kune dambudziko saka ndinoona sekuti hongu kudyidzana nenyika dzakaita sana china zvakakosha asi tinofanira kudyidzanawo nenyika dzose pasi rese kana tichiti nyika dzese tikutaurawo nenyika dzatinoziva kuti taane nguva tichikakavadzana nadzo saka tinofanira kugadzirisa ukama hwedu nenyika dzose pasi rose kuti zvinhu zvedu zviendeke
tinoonawo zimbabwe iri kunzi ine zvirongwa zvakati wandei zvaitwa nechina mumwe muenzaniso weparamende yakavakwa migwagwa nezvimwe zvakangosiyana-siyana asi muri kuti hamuna chikuru chiri kubatika chinooneka sei muri kudaro
takanguri tanzwa nyaya yemamega deals kubva kumashure tichingonzwa kuti pano pano paitwa mamega deals nechina paitwa mamega deals nechina asi tikatarisa ikonomi yedu hatina zviri kuoneka zvinotaridza kuti mari idzi dzatiri kuwana pane zvadziri kutibatsira kana kuti mari dzacho dziri kutouya
pane vamwewo vane pfungwa yekuti china ndiyo iri kuwana cheuviri kubva mukudyidzana kwairi kuita nenyika dzemuafrica kusanganisirawo nezimbabwe kuburikidza nezvicherwa nezvimwe zvakadaro imiwo sebato remdc munoti
chandinoona chinowanzoitika ndechekuti panenge pachitaurwa nyaya dzemamega deals apa hazvinyatsi kubudiswa pachena nekuti nyaya dzeinvestment nyaya dzezvemabhizimusi trade nezvimwe zvinhu zvakaita saizvozvo zvinofanira kunyatso kubudiswa pachena zvizvarwa zvezimbabwe kuti zvinzwisise kuti madeals acho akamira sei chii chatiri kuwana chii chatiri kupa in return
vanga vari munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato remdc inotungamirwa navanelson chamisa muzvare gladys hlachiwayo vari parunhare muharare nestudio 7 mamwe madzishe mudunhu remasvingo ari kuchema-chema kuti vagari vazhinji mumaruva vari kutadza kuwana chikafu cherubatsiro kubva kumasangano akazvimirira kana kuhurumende nekuti havana zvitupa kana mamwe magwaro avari kutadza kutora nekuoma kwakaita upenyu munyika godfrey mutimba anotipa nyaya inotevera
vachitaura pamusangano wekuparura zvakabuda mutsvakurudzo yakaitwa nekomishen yezimbabwe human rights yekunetseka kuwana magwaro akaita sezvitupa magwaro ekuzvarwa nawo nemapasipoti mamwe madzishe ati vanhu vazhinji mumaruwa vari kunyimwa chikafu cherubatsiro nekuti havana magwaro aya ishe tsovani vafelix mundau vekuchiredzi vanoti idambudziko guru ishe nhema varanganirai bwawanda vekuzaka vatsinhirawo mashoko aya vachiti zvakaomera vasina magwaro munzvimbo mavo nekuti havasi kuwana rubatsiro apa nzara iri kuwedzera mvura ichirambira mudenga
ichokwadi kana munhu asitorina chitupa haawani food aid saka rinotova zvedambudziko mamiri ya zakaita. Kwa dati tati sirafutu ndesho kuti munu unonzi akashaya wachitupa kuti zizo shaya kwa ni mai. Saka hicho kwa hicho kutidewa na mai wa ungururu kwa kuti wanga beteri wa sii. Kuti wakwanise kuwana zitupa hizo uzo. Pasina zaka wanda wanda zinofundu kwa kunana mai. Kana munungo ni mai ya ni mwana wake kana ane chingango ana chitupa chake. For free kana chingo wa mugari. Wadzo kera kundopua umbo wakazara kumatimamu. Kuti mugari umuno, mwana umuno, wakabiri kwa umuno. Iye orega ufungoza, kwa wanda wanda. Kwa roda mambo ili rotoja, kuti access ya kuti munu umuno kazi. Awane chitupa jati.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano weZimbabwe Human Rights Commission vaCliff Mugoto vawirana nemadzise vachiti mutsvakurudzo dzavo zvakabuda kuti vanhu vasina magwaro vari panyanga dzamushore.
Uyezve kana munhu pasina bhedhi kana pasina chitupa pane masocial services vakafanana na bhini. Kana mwana asina bhedhi azozotadza achapindi pabhini nekuti haana chi nechiradzi. Panozoya vehurumende paya vachiti chida kuzopawo mabagwe kana chikafu kana maagricultural inputs kunzi vanoteka gunzi vanoti tikumbira kuna chitupa chenyu makamirira mutete. Zviro kuti kana munhu asina chitupa kodzero kuti aone chikafu chekubva kuhurumende kana kumadhona zvatoramba.
Ishe Mazuru vamunhikwi mukanda tsama vekwagutu vatiwo dambudziko iri riri munzvimbo mavo uye vakurudzira hurumende kuti ipinde mumari vachipa vanhu zvitupa nemari yepasi nekuti vazhinji havana mari yekufamba kuenda kumadhorobha kundotora magwaro aya.
Isu semadzimambo tiri kuzviona kuti dai zvichiita kuti vachiuya nekwa rejistari kuzvikoro vounganidza vabereki vanoita urwa vachitorera ikoko ndavazokadi nzara iriko nechimiro chiriko chemari vane dambudziko. Vakaita izvozvo zvinobatsira vanhu vedu vakawanda uye kune kune umiriri hwese pane zvinonetsa kana mawitness kana chinyi zviripo zvese iko.
Mukuru mubazi rehurumende rinopa vanhu magwaro mumasvingo amai Stembeni Chitsa havana kukwanisa kuuya kumusangano uyu vachinzi havasi mudhorobha. Hatina kukwanisa kuvabata sezvo nharo mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Masangano akazvimirira anga ari pamusangano uyu atiwo ari kusangana nematambudziko evanhu vasina zvitupa asi havatendedzwi nemutemo webasa kuvabatsira nekuti vanofanira kuita zvinyorwa zvine mazita nenhamba dzevanhu vanenge vapa chikafu. Amai Lucia Masekesa, munyori mukuru musangano renango, mudunhu remasvingo vatenda kuti nyaya yemagwaro iyi iri kukanganisa vagari vakawanda.
Ndakamirira umbrella bhodhi redu nango mumasvingo province southern region. Tinoshanda nemasangano anogovera zvikafu mumaruva makasiyana-siyana kunyanya gore rino. Programu iyi ichatonyaya nokuti kune nzara. Batidambudziko ririko ratiri kusangana naro nderekuti vanhu vazhinji havana zvitupa. Havana mabirth certificate. Nekuti transparent and accountability ivepo. Munhu kuti apiwe chikafu anofanira kunge ane chitupa achitaridza kuti mugari wemuno muZimbabwe mwana wenzvimbo iyoyo. Saka tachikurudzirawo kuti kune vekwa registrar dai vakwanisa kudzika kuenda kumaruwa kunotorisa zvinhu kunotorisa zvitupa namabirth certificate.
Sangano reWorld Food Program rinoti vanhu vanosvika mamiriyoni masere munyika vanoda rubatsiro rwechikafu apo nyika yakatarisana dambudziko renzara rakakonzerwa nekushayikwa kwemvura uye mimwe mitemo yehurumende iri kupa kuti pashayiwe chinobuda kubva muminda. Nzara iyi iri kuraya zvipfuwo zvakawanda kusanganisira mombe dzinopfuura zviuru gumi mudunhu remasvingo dzafa nezvirwere uye kushayikwa kwemafuro. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Vamwe vana vechikoro vari kumaboarding vadzokera kuzvikoro nhasi, vamwe vachizotanga mangwana panovhurwa zvikoro. Asi hapana ari kuziva kuti mangwana varayiridzi vangani vachaenda kumabasa, sezvo mamwe masangano anomirira varayiridzi akaita seA2s nePTUZ ari kuti ari kutanga kurangwa mabasa sezvo nhengo dzavo dzisiri kufara nemari dzavari kutambiriswa. Gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti vashandi vanofanira kuenderera mberi nenhaurirano kwete kutanga nekurangwa mabasa. Hurumende yakawedzera mari inotambirwa nevarayiridzi zvakapetwa kaviri, asi varayiridzi vanonzi vari kuramba kutambira mari iyi vachiti haikwane sezvo zvinhu zviri kudhura. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata mumwe mubereki vaJoshua Muringazuva, ava vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Vatiri nguva zvinhu zvakazvakakwira, tinongoti masuti zvakakwira. Saka zvinotorema pari zvino baive kurema chaipo nekwatinosenza mumachaino awe mari dzacho hadzikwane nemudzanyiriro wanoita humwe wacho haiwa zvakatoma.
Mune vana vangani uyezve vari kuenda kuzvikoro vari kumagredhi ani kana kumafomani?
Ndine mwana ari gredhi anoda gredhi 1 nemwana anoda gredhi.
Muri kutarisirwa kuti mubhadhare mari dzakawanda sei?
Pamwana pari kuda 500 RTGS.
Imi muchihora mari yakamira sei?
Unohora 1080.
Muri kuubata mabasa api? Mataura imi kuti munoshandira vechichina, munei muchiita mabasa api?
Tinoishandira musmelting kambani.
Kwakamira sei kumakambani aya? Turi kunzwa vamwe vachimachema nenyaya yavari kuti mashurugwe ariko here iko?
Aiwa hako hakuwanike shurugwe manje, both ecom industry.
Mashurugwe aya anowanikwa kupi?
Mashurugwe anotowanika mune zvinoitwa zvegold manje, zvakuitwa zvegold.
Tsanangurai maamuri kutaura imi matambudziko amuri kusangana nawo mumakambani amuri kushanda umu.
Panyaya dzemukoro apa ndo pakaoma, bhosi salari yacho haizokwani. Saka kuti uzotravhera zvakafanana netransporti tii uchibva kune kutuchia kunana hakuei ukaona kuchitendera, saka zvinenge zvakatooma.
Sadai maiwana mukana wokutaura nehurumende maiti chii panyaya iyi yekuti zvikoro mari dziri kudeedzerwa dzakati wandei?
Dai ndaiwana mukana wokutaura nehurumende ndaiti dai vatikwidzirawo tawanawo mari dzinenge dziri nani nekutiwo tiwanawo kubhadharira masufizvi zvakanaka vana.
Vanga vari mumwe mubereki wekuchegutu vaJoshua Muringazuva vari parunhare naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti havana zvizhinji zvavari kutarisira kubva kuhurukuro neIran muchine mekunge nyika mbiri idzi dzaita makara asonane, America ichiuraya mukuru wemauto muIran General Qasem Soleimani, ukuwo Iran ichikanda zvombo kumabhesi maviri eAmerica muIraq. Kunyange hazvo hurumende iri kuti vana chiremba vakadzoka kumabasa, chokwadi chiri kubuda ndechekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvehurumende sezvo varwere vari kushaya vanovarapa. Kirimudzamiri weStudio 7 akashanyira zvipatara zvikuru muHarare ndokuti panyaya inotevera.
Pakasvika Studio 7 pachipatara cheHarare Hospital neSvondo, varwere vaionekwa navana chiremba ndevaiva nezvirwere zvinoda kurapwa nechimbi-chimbi, zvikuru vanhu vanenge vawirwa netsaona dzakasiyana-siyana. Baba Nyasha chandaona, mumwe wevarwere vakapiwa mubhedha nemusi wechishanu svondo rapera mushure mekunge varohwa nematsotsi kumugwagwa weBeatrice Road pavaifamba vachienda kumba kwavo kuHopley. Baba chandaona vanoti vakatemwa nesimbi paguma vakatozoshevedzerwa ambulenzi iyo yakanovasiya pachipatara ichi sezvo vakanga vakuvara zvakaipisisa.
Nezviromo kuseni kumafufu ndakamukira ndichibva kuHopley ndoda kuti ndiinde Waterfalls, ndikasangana namatsotsi nemba vandiataka nokutitorera bhutsu nokunditorera sheti yandiane naye nemari yandiane naye kwandisete 130. Ndakazobatsirwa neumwe akandiendesa pamapurisa eparoundabout akazokwanisa kufonera ambulensi ikazonditora ikandiisa kuno kuHarare Central. Ndakabatsirwa handina chandiri complain. Saka pari zvino dokta ndatomuona ndamirira kuti ndibude nazvii ndonzwa kuti zvavabvo.
Mumwe murwere wechidiki vaFirst Chisora avo vakaunzwa neambulensi kubva kuKaroi muna Chikunguru gore rakapera vanoti havasati vapedzwa kurapwa nechikonzero chekuti pane zvimwe zvinodiwa paoperation yavakaitwa padumbu ravo zvavasiri kukwanisa kuwana kuti vakwanise kuvharwa operation yacho zvachose.
Ndakauya muno muna July ndaitwa operation. Saka apapa operation yaya payakaita elika ndopa ndakazoiswa colostomy. Saka colostomy haina haisi permanent, ndakanzi ndichavharwa. Asi kuti ndivharwe anzi pari kudiwa TPN matotal parenteral nutrition. Saka inini handisi kuafoda kumawana. Ndozvokuita kuti ndigare muno muchipatara.
Vachisora vanoti havana kana hama yakamboya kuzovaona kubva musi wavakapinda muchipatara nokuti vabereki vavo vanhu vanotambura.
Kolostomi yaibatsira paoperation payailika nenyaya yechikafu. Saka chikafu ndakabva ndakadya chikafu chobva chabuda pakolostomi ndorega kugutisa stereki. Pandonzi kuda kugutisa paipa chikafu chimwe chobuda ndorega kugutisa stereki. Ne 20 years. Inobva ukaroyi ari zvino ndiri ndegani. Achikafu tinopiwa yedu poriji tiine sadza but semunhu ane kolestrol manji nguva yacho yakati rebei mbichani ndendakunzwa nzara.
Studio 7 yakashanyirawo chipatara chepari renyatwa nezuro wakare uko kwaiva nevarwere vashomanani kudarika vaive kuHarare Hospital asi zvairatidza kusokunge paive pasina vana chiremba vaiva pabasa kuti vabatsire varwere ava. Baba David Rugare vanogara kuZimri Park vakaratidza kusafara nemafambiro aiitwa basa pachipatara apa vachiti vaiva vaneta kumirira chiremba kuti aongorore chifuva chavo sezvo vaitadza kufema zvakanaka.
Zvazvajewa madhokuta acha hapana. Kuti acha ninga chikunzi varikuya vanhu vanenge varikuri paipa nhemini paraini. Vanhu vasikusevwa zvine kukasika. Saka zvakatoma ndozvinhu zvakaoma izvozvo. Yavakwanisa kusevha vanhu nekukasika vanhu vachisevhawo nekukasika vanhu vanenge vane problemu inenge yakadaro. Kusevhwa nekukasika. Zvinonyanya zvinomubatsira.
Mumwe chiremba achangopedza zvidzidzo zvake uyo akaramba kudomwa nezita rake anoti hapana zvanyanya kushanduka paHarare Hospital sezvo varwere vari kuonekwa pachipatara ichi vari varwere vaya vanenge vaine zvirwere zvinoda kuongororwa nechimbi chimbi kusanganisira vanenge vawirwa netsaona.
Pari zvino hapana chachinja paHarare Hospital because vanhu majunior doctor vashoma vakadzoka asi dambudziko ndirekuti vakuru vedu vanonzi maconsultants havasati vadzoka kubasa. Saka hazvibatsiri kuti majunior ange adzoka kubasa pasina anova supervisor, anova monitor, anovabetsera kana vaomerwa nezvinhu. So basically hapana chambochinja apa, zvinhu zvakangoita sezvazvazviri kubva strike ichitanga kusvika pano.
Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezveutano Dr. Obedaya Moyo kuti tinzwe mamiriro aita zvinhu pari zvino. Asi mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano nekuchengetedzwa kwakanaka kwevana Dr. Posha Manangazira vanoti vanhu vari kuonekwa kuzvipatara zvikuru zvehurumende vaderera zvikuru.
Pari zvino tingati zviri kushanda ndezviri kumadistrict, kumaclinic, kumaprovincial hospitals nezero tanga tiri kuchinoi. Asi kumacentral hospitals zvakaderera kushanda kwacho. Kana tiri kuona statistics dzinoripotwa, takaderera kudarika 70% reporting. Kureva kuti vanhu vari kuonekwa vareruka zvikuru kudarika vatinosiona kumacentral hospitals. Saka kuchine dambudziko.
Dr. Manangazira vanoti zviri kuitika kuzvipatara zvehurumende ratove dambudziko guru zvokuti bazi reutano riri kuedza kugadzirisa nyunyuto dzavana chiremba kubudikidza nehurukuro dzavari kuita nevamiriri vehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Chirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. tiri kutarisa nyaya yekuvhurwa kwezvikoro mangwana, vabereki vachitatarika nekutenga zvinodiwa, ukuwo varayiridzi vachironga kurangwa mabasa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mukuru wevatongi valukumalava vanoparura kutanga kushanda kwematare gore rino vachiti vari kuzviti mashurubwe vanofanira kuomeserwa. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vanombodimura zvakare zororo kwezuva rimwe chete kuti vasangane negurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika rekuchina rangatichishanya munyika. Nyaya yekushaya zvitupa nemamwe magwaro yopa kuti vamwe vanhu vashaye chikafu chiri kugoverwa nehurumende pamwe nemasangano akazvimirira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.